Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 1 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Dare reSupreme Court mangwana richanzwa nyaya yenhengo dzeCCC dziri kurambidzwa kukukwidza musarudzo dzemwedzi unouya. Hurumende inoti yazvipira kurwisa chirwere chapfungwa kana kuti bilharzia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kugedageda meno nekuda kwemutemo wakasainwa nemutungamiri wenyika weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Patriot Flag Act. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NG Forum neCrisis in Zimbabwe Coalition ari kushora zvikuru mutemo uyu achiti unodzosera nyika kumashure munyaya dzezveutongo hwejekerere. Mutemo uyu uri kushorwawo nenyika yeAmerica, African Commission for Human Rights, United Nations, European Union nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, Human Rights nemamwe. Mutemo mutsva unonzi nevari kuupikisa una kujeka unonzi unotongera rufu vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekutengesa nyika nekudaidzira kuti nyika itemerwe zvirango. Vanenge vapinda mumusangano nevekunze vange vachitaura nyaya dzezvirango vanogona kukandwa mujeri, kutorerwa mapasipoti kana kurambidzwa kuvhota. Chiitiko ichi chaita kuti kuve nekugedageda kwemeno pakati pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakafanana navaEnoch Chikore, avo vanogadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana. Vanoona nezvemagariro evanhu vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Bofana vanoti hurumende yakadzika mutemo uyu senzira yekuda kumbunyikidza vanhu.
Ndosaka vachiisa mitemo yakaita sana Patriotic Act yekuti vasanzwikwe zvavari kuita unhubu vavari kuita kune vanhu vemuZimbabwe muno. Hurumende yeZimbabwe chainongozivikanwa nacho utongi hwekudzvanyirira kuisa mitemo yekungodzvanyirira.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvemagariro evanhu paTshwane University of Technology muSouth Africa Mzvina Fundoriki Musonza vati zvichanetsa kuti Zimbabwe ikwanise kusunga nekubata vanhu nemhosva yekutyora mutemo uyu.
Nyaya yePatriotic Amendment Bill inyaya iri kusorwa nevanhu vakawanda vanosanganisira nyika dzimwe dzakati wande. Saka kuti vanhu vadzoserwe kumusha kunotongwa pamusoro penyaya yekuti vari kunzi vataura zvisina kumira zvakanaka pamusoro pehurumende yavo. Handifungi kuti nyika dzakawanda dzichagona kuremekedza mutemo iwoyo nekuti wagara uri mutemo uri kutonzi nevakawanda hausi mutemo wakanaka.
Asi vati Zimbabwe ichatsvaga rubatsiro rwenyika dzimwe kuti ikwanise kusunga nekubata vanenge vachifungidzirwa kuti vachora mutemo uyu nemhosva kuburikidza neurongwa hwekudzoswa kwevasungwa kana kuti extradition treaty. Muzvina Fundo Musonza vati panyika zana nemakumi mapfumbamwe neimwe chete dzepasi rose, Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine urongwa uhu nenyika dzine chitsama dzinosanganisira United States, Britain, China, Botswana, South Africa, Namibia nedzimwewo dzakawanda. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi vati vanhu havasi kunyatsonzwisisa mutemo uyu kuti unobata ani uye haubati ani.
zvaunoreva muchidimbu ndezveri kuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nezvinore zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vatambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva.
Asi mashoko kwavaZiambi haasi kutsikamisa hana dzavakawanda, kusanganisira vainoki Chikore avo vanogara muFrancistown muBotswana.
Kutsira vanhu nemidzi vanhu vasaite that freedom yekuti tishee maideas ekuti varume vakadai so toita sei, kutyisidzira vanhu ukaona makushungurudzwa even musiri munyika yenyu maenda kunotsvagawo mari muchidzokera kumusha kwenyu kozova makutreatment nenzira ko kubvundutsira munhu.
Mashoko avachikora atsinirwa navaColin Maturure avo vanobva kumasvingo asi vachirarama nechamuka inyama muguta reGaborone muBotswana.
MaZimbabwe ese tatambura for so long tichigara munyika dzevamwe vanhu, taakuita kunga tiri nhapwa munyika dzevamwe vanhu. So we need to make our better Zimbabwe, tidzokere kumusha, vana vadiki vadiwo vakure vachienda kuchikoro zvakanaka semaendero anoitawo vamwe vatiri kuona kuno kunze kwenyika kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reJohannesburg, South Africa, vatakudzwa matambo vati mutemo uyu uchaita kuti vana venyika vaushandise mukutsvaga upoteri.
Chatogura imwe option yeasylum because munenge akuti zvino aiwa handingadzokere kuZimbabwe because ndakabatwa guilty over unpatriotic act.
Mitemo yakadai inonzi nenyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika iri kupa kuti kuumba ukama neAmerica nedzimwe nyika dzakatemera vatungamiri venyika zvirango kunetse. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mangwana chitatu, dare re Supreme Court richanzwa nyaya yenhengo 12 dzebato re Citizens Coalition for Change dziri kurambidzwa kukukwidza kuva nhengo dzeparamende zvichinzi dzakanonoka kusvitsa magwaro avo ekunyoresa nguva ichipo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu ava vakasvitsa magwaro avo kwariri mukati menguva. Vanoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Helen Shiriedenga, vanoti bato ravo richarwisa zvine simba kuti nhengo dzavo dzibvumidzwe kukukwidza sezvo dzakaita zvose mukati menguva.
Pane vemakoti iyeye tiri kuona kuti kune nyaya dziri kunetsa. First kune nyaya yemadouble candidates. Toziva tese kuti madouble candidates awa ibasa rezanuPF vachishanda neFAZI. Apa with evidence to that effect, kune vanhu vedu vakaita mawitness vakavaida kupinza panyaya iyoyi. Ende tikuziva kuti mamakoti edu pane nyaya.
Mai Shiriedenga, CCC muchaita sei nenyaya iyi?
Sesebato tikuti aiwa, even if vakachisira madouble candidates kukonzera sa confusion, vanhu munharaunda dzedu vanoziva vatungamirira vanoda. Saka isiso zepati tuto kampena tichiona kuti aiwa madouble candidates aripo zvinobva vachidismisa kukoti but vanhu vanoziva chokwadi.
Konyaya yekubhulawayo ichanzwikwana munoti inayo amai Shiriedenga?
Nyaya yebhulawa inorwadza nokuti chokwadi chiri pachena. Even Zek being the authority yanga iri in charge of nomination court ikutotaura pachena kuti aiwa vanhu ava havana kunonoka kuuya. Asi apa tiri kuona kuti mabasa ezanuPF vachishanda nevemitemo yedu vari kuda kuti vanhu vemitemo vatisarudziri vatungamiri. Vanhu macitizens eZimbabwe ndo vanofanirwa kusarudza vatungamiri, noti kumakoti, noti vanhu vemutemo. Aha, saka izvozvo ndizvo zviri kuda kuitika. Asi sezvo venu vamwe venu vanzva sebato takaita appeal Supreme Court because sebato hatisi kubvumirana nemaonero High Court panyaya yedu iyi yekubhulawayo.
Avo vange vari vanoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change, amai Elden Shiriedenga, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission inoti nhengo dzeCCC idzi dzakasvitsa magwaro avo kwariri mukati menguva yakatarwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika vanoda mishonga yekudzivirira chirwere chechapfunga kana kuti bilihazia sezvo vachigara kunzvimbo dziri nyore kubatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti iri kupa mushonga kuvana vadiki kunyanya kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Nicholas Midzi vanoshanda nebazi rezveutano kudivi rinoita nezvetsvakurudzo kana kuti National Institute of Health Research vati vanhu vakawanda vanoda kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tsvakurudzo yedu yakaburitsa kuti 35.6% yevanhu vari muZimbabwe vari kugara munzvimbo dzine dambudziko rechirwere chebilihazia rakakura zvekuti vanotoda kupiwa mishonga vese.
Muzvinafundo Moses John Chimbari vanoshanda kuGreat Zimbabwe University uyewo vaine zvinyorwa zvakawanda zvematanho ekutora pakurwisa bilazia vati zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hozhwa dzinokonzeresa chirwere ichi hadzioneki.
Dzimwe nguva vanhu tikati hozhwa vanenge vachifunga maland snails aya, but itori tudiki. Ndotunoita kuti kana munhu achinga aitira weti directly mumvura, mazai ake anochochonywa kubva apinda muhozhwa idzodzo. Zvoita kuti after 3 weeks muhozhwa imomo mobuda utachiona, unozoti vanhu pavanenge vakunowacha nekunogeza vanobva vadindwa neutachiona ihwohwo.
Vatiwo kupedza dambudziko rebilazia zvakakoshawo kuti Zimbabwe itsvage nzira dzekuraya hozhwa dzinokonzera chirwere ichi.
Pane dzimwe nzirawoso dzekuti tinokwanisa kubvisa hozhwa dzacho mupo. Kana ari madhamu ari pamba, madhaks chaiwo chaiwo anodya mahozhwa idzodzo. Kana muri murwizi, tinokwanisa kushandisa plant inonzi gopo.
Asi sangano rekuamerica recenters for disease control and prevention rinotiwo kuuraya hozhwa imwe nzira inogona kushandiswa kudzivirira kupararira kwechirwere chebilazia, asi richiyambirawo kuti mishonga yekuuraya hozhwa iyi inogona kuzourayawo tumwe tupuka. Vamwe vari kubata nehurumende mukuita tsvakiridzo yekutsvaga nzira dzekurwisa chirwere chebilazia isangano reHigher Life Foundation rakavambwa namuzvina bhizimusi waStrive Masiwa nemudzimai wavo Amai Tsitsi Masiwa. Mukuru wesangano reHigher Life Foundation Dr. Kennedy Mbaiwa vati donzvo ravo nderekuderedza kupararira kwechirwere ichi nekuzochipedza zvachose. Vati sesangano rinoda kuona budiriro yevana, vakaona kuti chirwere ichi chinovakanganisa dzidzo, zvinoita kuti ramangwana ravo rive risina kujeka.
Vana vakaita mawemu zvakawanda, akaenda kuchikoro hakwanisi kuteerera, anenge achirwadziwa nemudumbu then anenge aine ropa raderera, saka hakwanisi kuconcentrate. Kana aine mawemu zvakawanda akadya, anodyirwa chikafu nemawemu. Saka tinoda kuti tibatsire macommunities anga aine better livelihoods or lifestyles, saka wakabvisa mawemu iwayo, mwana akwanisa kuenda kuchikoro, akwanisa kuconcentrate.
Vambaiwa vati kunyange hazvo mapiritsi ekurapa honye ari kuwanikwa nyore munyika, zvakakosha kudzivirira zvirwere izvi zvachose kuburikidza neutsanana.
Vanhu vasina matoilet vavake matoilet, vanhu vasina mvura vaite matsime, because zvirwere izvi guys munhu akageza maoko, munhu akaitira tsina mutoilet. Tikadaro zvakanyanyisa, nenguva shoma shoma tingatatopedza zvirwere izvi.
Vhiki rapera, nyanzvi munyaya dzezveutano dzakasangana muHarare dzichiziya zvakabuda mutsvakirudzo yekuona kuti chirwere chebilazia, chirwere chehonyemura kana kuti soul transmitted helminthiasis, pamwe nechirwere cheelephantiasis chinokonzera kukura zvakapfurikidza kwedzimwe nhengo dzemuviri kunyanya makumbo, zviri kutekeshera zvakaita sei munyika. Gore rapera, kubva musi wa3 kusvika 9 kubvumbi, vana miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vakadonedzerwa nhomba yekudzivirira zvirwere izvi. Vachivhura musangano uyu vakafanobata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Munyaradzi Dobby vakati hurumende yakazvipira kurwisa zvirwere izvi. Vakatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iite tsvakurudzo yezvirwere izvi senzira yekupa umbowo kuhurumende kuti itore matano ekuzvideredza kana kuzviparadza. Zimbabwe ine zvirongwa zvekupa vana vadiki mishonga yekudzivirira chirwere ichi, asi nyanzvi dzinotiwo tsvakurudzo yakaitwa inoratidzawo kuti chirwere ichi chiri kuwanikwawo kuvanhu vakuru vanodawo kurapwa. Zimbabwe inotiwo iri kuda kuzadzisa donzvo reWorld Health Organization rekupedza dambudziko rebilazia panosvika gore ra2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muimbi wenzio dzechinyakare pamwe nedzejazz Tafadzwa Tafi Mataure ari muAmerica umo ari kufamba achiridza nziyo dzake mumatunhu akasiyana siyana. Pasi Mwondlovu anotipa nyaya inotevera.
Baba vedu vari kumusoro zita renyu gari.
Mateure uyo ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa ari kushanyira maguta akasiyana siyana achivaraidza vanhu nenziyo dzake dzinosanganisira baba vedu. Mateure ari kutsigirwa nemwe muimbi wemusambo wepop uye ari chizvarwa chemuAmerica Ben Soli nevamwe vaimbi vakasiyana siyana. Mateure anoti chinango chake ndechekudzidza kubva kuvaimbi vemunyika iyi uye iye achivadzidzisawo tsika nemagariro muZimbabwe kuburikidza nemimhanzi.
Chinoitika ndechekuti inini chandogona kuita kuridza mbira nemarimba, saka mukudaro ndakaona kuti ndinokwanisa kutonodzidzawo zvimwe kunobva kubva kune vamwe vanhu since ichinzi pachirungu cultural exchange. Ndichidzidza mafambisiro anoita zvimwe ivo vachidzidzawo music yekunyika kwangu.
Mateure anoti kambo kake kanonzi baba vedu ndiko kari kunyanya kufarirwa nevanhu vakawanda kwese kwanoimba muAmerica.
Kambo kanonzi baba vedu ndokambo kanonzi kufarirwa stereki nevanhu pese kwatinovaimba.
Mateure anoti musambo wake unofarirwa chose uye anokurudzira vamwe vaimbi vemuZimbabwe vanoridza mpira nemarimba kuti vasazvitarisire pasi uye vatsvake mikana yekuti vandoridza kunze kwenyika.
Yaya mbiro yangu kuvaimbi vanoridza mumhanzi wemipira nemarimba ndatinongoudza kuti zvoni aiwa mumhanzi iwoyo kutori nevanhu vanotokufarira shemu, vanhu vanotokubhadhara iwewo kuti vakwanise kuridzawo newe. Ngavasamire kuramba vachiita zvavari kuita, ngava chito vachipinda muinternet munhu vachiresecha kuti zvinhu zvinofamba sei kuti vakwanise kukura, vakwanise kubudawo kunze kwenyika, because mhanzi uyu unotodiwa kunze kwenyika kupfuura kunyika kwedu.
Zvichakadaro, mukuru wesangano reMusic Crossroads muZimbabwe Amai Melody Zambuko vanoti zvakakosha kushandisa mimhanzi kuratidza tsika nemagariro edu senyika.
Kuno kuZimbabwe tinonyanya sei kuridza mhanzi wedu nembira. Mukanzwa zvakare munhu achiridza kana sungura chaiko uri kana pakati peNetherlands, motofunga kuti kasimuimbi ndiwo kuZimbabwe. Naizvozvo mumhanzi inzira yakanaka, inzira yakatsaukana inoita kuti tikwanise kushambadza nyika yedu sezvizvarwa zveZimbabwe. Inzira inoita kuti tikwanise kutaura pamusoro penyika yedu.
Izvi zvatsinhirwa nemuimbi ane mukurumbira wemusambo wejazz uye akafamba nemimhanzi yake kumiri kwemakungwa kwenguva refu Tanga Wekwasando.
Ini Tanga Wekwasando ndinoti hongu zvakakosha kuti vaimbi vemuZimbabwe vashandise matarenda avo kushambadza nyika yedu, tsika nemagariro edu iko kunze kwenyika yedu nepasi rose, vachienda kunze kunoita mabasa avo. Kungave kune dzimwe nyika dzemuAfrica kana kuti kuEurope, America kana Asia.
Ari muAmerica, Mateure aimbira mumatunhu anoti Oregon neWashington State, uye achapinda mumaguta anoti Indianapolis mudunhu reIndiana uye kuBoston mudunhu reMassachusetts. Mateure akaita zvidzidzo zvemusic business paMidland State University, akatanga zvemimhanzi achiri mudiki kuburikidza nekuridziro kubva kuna baba vake mushakabvu Dr. Shizba Mateure. Ndaka Mirra Studio 7 Marare ndini Pasmondlovu.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti Zimbabwe haina zvaichashaya kubva kunyika zhinji, kusanganisa kubva kuAmerica, kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda pachena ichitsigira kupinda zvechisimba kwakaitwa neRussia muUkraine. Vanhu vachiri kukurukura nyaya iyi padande mutande mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda pachena vachiti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Dr. Frank Guni vanoti nyika dzose dzinotarisa zvinobetsera nyika dzavo vasati vatarisa zvinofungwa nedzimwe nyika.
Chikuru chatingati ndicho chinowanikwa neZimbabwe kusimbaradzwa kweukama uri pakati peRussian Federation neRepublic of Zimbabwe. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kudyidzana nekutengeserana kwakusimukira pakati penyika mbiri idzi. Tiri kuzviona munyaya yezvicherwa kumaining uko, munyaya yeagriculture zvinosanganisira mishina inoshandiswa mukurima kwedu kwepamusoro kana tingati commercial farming. Tinoona zvakare kuti hurumende yeZimbabwe iri kuwana zvombo zvehondo kana zvekuzvidzivirira zvinoshandiswa nemauto edu kubva kunyika yeRussia. Musi uno takaona zvakare Zimbabwe yakatenga zvikopokopo kubva kunyika yeRussia. Tikaonawo zvakare iyo Russia ichipa chikopokopo kuna vamunangagwa kana kuti kunyika yeZimbabwe. Izvi zvinhu zvinoratidza kuti Russia sezvo iri kuomeseranawo nenyika dzekumadokero iri kuratidza kuti inokwanisa kutora dzimwe nyika dzakawanda dziri kunze uko kuitawo shamwari dzayo dzichidyidzana nayo zvisinei nekuti America neshamwari dzayo vari kuti chii. Saka tinoona sekuti nyaya yechipiri ndeyekuti mukaona kuti nyika mbiri idzi Russia neZimbabwe dzese dzakatongerwa zvirango zveupfumi neAmerica neshamwari dzayo. Saka tinoona sekuti padziri mbiri Zimbabwe iri kuona sekuti hapana chekushaya kana kuti hapana chainoruza mukutsigirana neRussia nekuti yakagara itori pazvitarafu. Zvitarafu zvakatemerwa neAmerica zvagara makore makumi maviri nematatu kana 23 years. Zvinoreva kuti zvagarisa uye hatitomboona mucherechedzo wekuti zvingabviswa munguva pfupi inoteera. Saka kutsigira kweZimbabwe kwairi kuita Russia hapana chainoruza kana kuti hapana chainoshaya mukukama hwayo neAmerica.
Ava vanga vari Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti Zimbabwe Electoral Commission inogona kuva yakarasikirwa nemakombiyuta matatu zvichitevera kupazwa kwakaitwa muzinda wavo mukuru muHarare nemusi wesvondo manheru. MuNewsday makare vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vanorumbidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nebato ravo vachiti vanogona kumirisana navaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo bato reZANUPF richiomesera vaChamisa nebato ravo. Vashandi vatatu veZimbabwe Road Administration kana kuti ZINARA neumwe waivabetsera vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yokuba mari yepamatoll gates inoita zviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150,000. Vatatu ava ndinyaradzo Gusha, Flavian Kundishora, Tanaka Teresa Magaisa neumwe wavo Patson Tavengwa. Yave nguva yenyu vatereri kwezvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo masora sei vashamanda vese veStudio 7. Stita yavo pamberi neTriple C, pamberi neTriple C, vana veZimbabwe. Zvoda shanduko, zvoda shanduko mwedzi unouya. Votirai vachamisa shanduko yone kuita muZimbabwe. Tione kurya teiguta. Munhu weshe aone mabasa muZimbabwe. Kwete kuti vanhu 35 vega ndo vanonga veishanda, mwene vaasi kushanda vakagara. Ziyai pekuvhotera, ziyai pekuvhotera, zviro zvinokunaka. Ndotoryiwayo pachipinga apo paMaria. Ndabonga paStudio 7.
Ya, murambi pajobheki pakaipa. Maswera sei, maswera sei hamawe. Tongochemawo neizvezvi izvi zviri kuitika panyika yedu apa. VaDouglas Monzora, yo manifesto yenyu yakanaka zvisingaiti. Asi kuti vanhu dai mangu vadzosera kuna vachamisa. Because MDC hatichaizivi. Hatichaizivi, hatichaizivi. Mirai tione gore rineri, pakaipa. Dai madzosera maita zvinhu zvakanaka, mungange mazvigonera chaiko chaiko. Nokuti mune zvepolitics munozosara mazero, mukuru wangu.
Parisei, parisei, paStudio apo, parisei, henyu murisei, murisei. Mahwanja iyo. Saka tikatadzazve ke gore rino kuwina, toita sei? Toita sei zvinhu zvakamira kudai? Towina tobikwazve. Toita sei? Ndivo vanhu ivava vatitambudza zvisingaiti apo. Vari kutinetsa vanhu ava, vari kutiomesera. saka ei vanza kuita plan kuti vanhu vabve straight.
Maserasi pa studio sina ndova kumbotaurawo pamusoro pevanhu vanokutuka zvano PF vari muSouth Africa vachingotaura zvavanoda zvano PF wemunangagwa zvakazodai especially vanhu vari kuSouth Africa uko anongoita bhizi kutuka South Africa kutuka nankire zvano PF pastudio seven panapa vachingotuka zvano PF munangagwa zvakazodai ivo havavhoti kutakusvika 23 August kana ivo vachikachinji vari kwavari ikoko avauye vavhoti kwete zvavo zvokungonyangadza vari ikoko vacharamba vachitambura vari ikoko vachingonyangadza pastudio seven popo vachingotumira mashoko avo vachingonyangadza vachingoti zvano PF ikazodai ikazodai ngavauye vavhoti. Ndapidza.
Yei, hatina kupusa ino anhu ezanu PF. Patinovhotera hamuufi makapaona neva mubox ndendiri 1 chero mukati yai kumisangano unza yemaserial numbers pindai mulaini mubox ndendiri 1 x yangu pana chamisa this time muvhundutsira itai zvamunoita but tinopedzerana chete majaira kubama Zimbabwe ezanu PF muchigwana pachenyu mukatsondokota vanhu mukapiwa masanctions makunyepa kuti anzi akakumbirwa natsvangirai nanachamisa hatina kupusa isusu this time topedzerana x pana chamisa vhundutsirai itai zvamunoita zvese but hakunonyepa this time.
Studio 7 masora sei toda kutenda basa rakanaka ramunoita vana vezimbabwe ngatisvinurei zvanu PF ina president anocerebrata kumunhu achatanga kupinda mochari idevelopment hereyo president anocerebrata robot zvarwenyu hamuna angarwa the longest serving minister mugovernment yezimbabwe yezanu PF vai vari vokugadzira nyika vakato from 1980 vane zvimwe chamwe vanhu zviviri zvitatu zvavanotaura ndakaita vozoti vanoita mashura uko zvino zvaakana ngavaende kumateresi vanozorova.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Muchuchusi wenzvimbo yeFulton County mudunhu reGeorgia ari kuferefeta mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, amai Fani Willis, nezuro vakayambira vakuru vemapurisa vanoshanda navo kuti vagare vakachenjera sezvo pane vanhu vanoda kukonzera mhirizhonga mushure mokuendesa nyaya yavaTrump kumatare edzimhosva. Izvi zvinotevera tsamba yavakanyorerwa padandemutande nemunhu asingazikanwi yaivatuka vachiti ipfambi richatadza kubudirira mukuwanda vaTrump vaine mhosva. Amai Willis vanoti vakatora mhiko yekuita basa ravo vachiti vanhu vemuFulton County ndivo vakavaisa pabasa rekuchuchusi uye ndivo voga vanogona kuvabisa pabasa iri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Dare reSupreme Court mangwana richanzwa nyaya yenhengo dzeTriple C dziri kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya. Hurumende inoti yazvipira kurwisa chirwere cheBilharzia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.